Va David Mutambirwa mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari remutare Residence and Players Association Mura vanoti havazi kufara nekukundikana kuita basa kuri kuitwa nekanzuru.
Zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kuti guta ranga richinzi rinoita number 1 pakuchena ende rane new management rosvika pakuita uchapa hwakadai.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugare wemumusha weZimta vaMoses Semwayo.
Vagari vemunzvimbo dzekuZimta nedzimwe dzakatenderedza guta remutare havasiri kufara nokusatakurwa kuri kuitwa marara sezvo zvinozokonzeresa kurwara kwavanhu uyezve kuti nzvimbo dzinenge dzisina kuchena zvakanaka.
Mumwe muzvina bhizinesi wemamutare vavo Beihove vanoti kanzuru inofanirwa kugadzirisa motokari dzayo dzakafa yotakura marara kwete kuda kubhadhara vamwe vanhu.
Ndai yekuti kanzuro iri kuti mota hapana, handisi kuziva kuti hakuna here service and maintenance kukanzuro kwacho. Zvaakutoda kuti kana zviri kureva kuti vapinze maprivate players zvitori nani, vandonge vachikwanisa kuvabhadhara ivo vachimbotadza kusevhisa mota vanozogona here kubhadhara maprivate players.
Asi vakasanobata chigaro chamabharani weguta remutare vaBlessing Chafesuka vanoti kanzuro yavo itori neurongwa hwekutsvaga vabatsiri vakazvimirira voga mukutakurwa kwemarara nemotokari dzerudzi dzinotsindira marara acho kana kuti makombakita kwete dzakangoshama sezviripo pari zvino. VaChafesuka vanoti motokari dzavari kuhaya sekanzuru pari zvino dzinotakura marara mashoma. VaChafesuka vanoti guta rinoda motokari dzemarara dzinosvika 12 kuti mabasa afambe zvakanaka, asi vane nhatu chete dziri kushanda dzimwe nhatu dzakafa uye zvinotoda kuti vatenge zvekugadzirisa kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyd Damoyo.